Mangwana naka naka vatereri, tunosanga na zvakare mangwana na anasi, uri musi wechitatu, zvita 6, 2017. Makateerera kustudio 7, nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, samunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Reporters vanowandiwa notungurura mabasa iyaya vandirindisa kuti vachatarisisa kuti chii chanyatsoitika, toona kuti pane akakanya basa here. Kana paine akakanya basa vachaongorora, kana varipo vanogona kupiwa zvirango kana kuti atoti penalty.
Vasupamandi wanzira vanoti vakarara pabasa internet ichidonha nezuro vanogona kurangwa nebazi ravo.
Zvinoita muAfrica ndechekuti kana tenga kuti tatedzoka chete professional side, tarisai Ghana, tarisai Nigeria, tarisai Equatorial Guinea, tarisai Togo, tarisai Gambia.
Vatendai biti vanoti nyaya yekupindira kwemauto munyadzi zvematongerwo enyika haisi yekutamba nayo, uye Zimbabwe inofanira kunyatsoongorora nyaya iyi kuti isadzokorerwe zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko, vasupamandi wanzira vanoti nezuro nyika yakarasikirwa nemari yakawanda apo pakadonha dandemutande reinternet. Vamandi wanzira vayambirawo kuti kana paine vasina kufambisa basa zvakanaka vacharangwa nebazi ravo. Mukuziya nyaya iyi tabata vamandi wanzira tikavabvunza kuti chii chakatora nzvimbo.
Tataura nevekutel one nevekuliquid, ndo makambani mairi anowanzokuunza masaisai eintanet munyika kubva kune dzimwe nyika achishandisa tambo dzefiber optic. Vandiudza kuti kune tambo dzinouya neatinoti bandwidth, inouya neinternet kubva kuundersea cable kana kuti tambo iri pasi penyanza kuindian ocean. Tambo iyi yadamburwa netractor mhenu zvayanga ichiita tingangoti zvinambwe makiromita 17 kubva kuBeitbridge chipinda muSouth Africa. Saka zvanzi padambuka tambo idzi pabva padamburwawo dzimwe dzinongara dzakaiswa parutivi kuti kana zvikashata neimwe tambo vanomhanyira voshandisa imwe tambo. Yatinoti pachirungu redundance. Saka hanzi ndo zvaitika izvozvo. Saka maitikira zvaita zvabva zvatadzidza kufambiswa kweinternet kubva kuSouth Africa ikoko kuti ichipinda muno muZimbabwe. Asi ndadzende kutsutsumwa zvikuru kuti sei tisina kumhanyira kushandisa yatinoti redundance, kuti hatingava nenzira imwe chete inounza iyo masaisai eintaneti. Taifanira kunga tamhanya kuti tiise connection inouya nekuPlumtree kuBotswana, toisa imwe connection inouya nekuFox Border Post kwaMtare. Pandazotaura neTel One zvakare vazotiti vava kukwanisa kuwana 50% capacity yanga yakuuya nenzira idzodzo. Saka reporters vanowandiwa notungurura mabasa iyaya vandirindisa kuti vachatarisisa kuti chii chanyatsoitika, toona kuti pane akakanya basa here. Kana paine akakanya basa vachaongorora, kana varipo vanogona kupiwa zvirango kana kuti atoti penalty, nokukanya basa kwavanenge vaita. Nokuti tikatarisa kukanganisika kwaita mashandiro avanhu nhasi, taruza mari yakawanda senyika. Kune vanyora matiketi endege ava vachitotadza kunyora matiketi, makastoma achitoenda asina kunyorerwa matiketi nekuti indaneti yanga isingashandi. Kuno vanga vari kumabhodha kuna nazimuna vanga vari kunzvimbo dzakawanda wanda dzinoshandisa internet kuti vakwanise kuwana service zvanetsa nhasi. Saka ipapa hatidi kuti zvakadai zvidzokerere zvakare munyika.
Ko, tichitarisawo pakuzivisa vanhu kana paita zvakadai, hapafaniri here kuti vanhu vabva pabudawo shoko rekuti ndo zvaitika, nekuti vanhu vakawanda vanga vasingatombozivi kuti chii chiri kuitika, kana kuti hatingati maemergency alert.
Ini ndanga ndiri mucabinet, zvandanga ndiri mucabinet apedza nenguva dzekumalunch panda buda ndo panda pinda mofisi nikatanga kutambira nare zangazi za kuwano kutiko dambuziko chichi vitika panda bata we liquid wa makamure na maichipo mtasa ndavati ngawa ende kuma radio stations kune fenyo tese na masho kweku zisa wano kutichichi kuitika munika kuno wamo wanungo waito wama mafungtiva asuna wakuita mushe unge waningo wango sikuwa wajima dorele wakawa kuti jadzi mwane urumende sunduo andanda kuti no musa wapa mkana kuti wanyetele zinji endaye mundo sanangurila kutichicha iteka ndo pa watanga kuzomanya manya asindota nisila kuti chini chitafanonga chidi mwuma kamba na kafana na yaya kuti kana paita damu zikura kakura sokura kwe damu zikura wani kwa nasi wanufanonga vashikasika kuzuisa uru zinji damu zikura itika ndio kuti vajinji wedu taakunya nyokutari sisa kuti jese tinozo wana through internet saka paino dona ipapo masisti macho yesa nubadona supandana nchitaura neyo kutelu wanu wati wango rine inonzi system alert saka system alert yuanu zisa na wachishandisaji wachishandisa my network yae kana network yae aduna hapasi na system alert saka ndofunga kuti chizizo chikuru cha tizi wanasi
gurukota rezo umija mkufambisi kwa kumashoko vasuva mandu wanzira fariparunare muarare Mutungamiri webato rinopikisa People's Democratic Party kana kuti PDP vatenda ibiti avaimbo vao gurukota rezveupfumi muhurumende mubatanidzwa vanoti mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa vakarega mukana wekugadzira nyika uchitsvedza apo vakatadza kuita mubatira pamwe nevanopikisa kugadzirisa zviri kunetsa munyika zvisina kupera nekusiya basa kwevaimbo va mutungamiri wenyika ava Robert Mugabe mukuzeya nyaya iyi tabata vabiti
Kutanga taitanga kuti tiite roadmap yekuti todzokera sei kuconstitutionalism nokuti zvanga zvaitika zvekuti matank anopinda munzira zvinhu zvisiri pabumbiro remutemo wedu so we needed the roadmap yekuti todzokere kulegitimacy chinonoita muafrica ndechekuti kana tengi rangu pinda mutrity chete richatodzoka chete its a question of time tarisai Ghana tarisai Nigeria tarisai Equatorial Guinea tarisai Togo, tarisai Gambia, tarisai Democratic Republic of Congo, tarisai Congo yacho, yara deni sasa kuweso. So we need those guarantees to make sure taitika ashitike. Sechipiri, taida kutu tubumirani kune mareform anufana kuti aitwe. Mareform anufana nita how do we maintain peace and stability and kunyanyanyanya new security sector challenge. Number two, how do we deal with political and institutional reform? Nusanga nita electoral reform, zvinosanganisira constitutional reform, zvinosanganisira legal reform, zvinosanganisira role yematraditional chiefs isina kumira mushe, zvinosanganisira role yeZimbabwe Election Commission isina kumira mushe, zvinosanganisira nyaya yekuti manewspaper nekufambiswa kwemashoko muZimbabwe hazvina kumira mushe. Tetezve nezvaka independence, we still have one broadcasting house called Zimbabwe Broadcasting Corporation, ZBC. Chechitatu economic reform. Chechina inyaya yekutambira kwevanhu vedu, how do we restore people's livelihoods. Vanhu vedu vakuita musana vachitengesa matomato nezvimwe zvakandodaro nemajanje kuri kunaya mazuva ano. Number five, how do we deal nenyaya yeinternational relations. Tidzidzane nedzimwe nyika zvakaita sei dziri kumadokero, dziri kumabvazuva. So those who are able to sit down with the government, we have to sit down with the transitional authority. We have to get out of the way, we have to get out of the way, because the transitional authority, we have to get out of the way, it was going to be a bridge to get us to a situation we could be. We have to get out of the way, 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 we have to get kana muri muno muAfrica kune dzimwe kunze uko dzakatowanda handikabvotipedza dzese ndozvaitikana kuti zviitwe
asi kati tichitaura nevezanupf ari kuti pane nhaurirano dziri kuitwa nevemdc inotungamirwa navatsvangirai inotungamirwa navancuvei
hakuna ndakaona patinzi pakaitwa matalks between veopposition nevezanupf pachizonzizve zvekunyepa kunzi vatsvangirai ndo vakaramba kuti paitwe hurumende yemubatanidzwa ayo manyepayo ano gadzirwa nevanhu vanonyepa kana vane madegree yekunyepa.
Saka hapana chiri kuitika pari zvino.
My informal contacts haateri mukoma blessing. My informal contacts isufoni inotokaita ichadona nemy informal contacts. My informal contacts ndoka yakushiya because vanhu vari kuona kuti zvakakosha kuti inge opposition iripo. Asi patiri apa hapasiri pekunyangirana. Patiri apa ndepekuti tobudirana pachena. Totsvaga mufumbisi mumwe chete kana vari vatakare vanotivharira mudhoo kusvika tataurana zvese izvi. Kana tatadza ngatikumbirei vaObasanjo, ngatikumbirei maSedit Johnson, ngatikumbirei vaJijai Kikwete kana kuti vaTestus Mokai votigarisa murumu kusvika tatichechetedza nyaya iyi zvinoitira Zimbabwe ibudirire.
Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vari parunare muHarare. Vaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana apo vanenge vachipomerwa mhosva yeori. VaChombo vari kutarisirwawo kumiswa pamberi pedare iri nemukuru weZANU-PF Youth League vakudzai Chipanga ava vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuzvidza mukuru wemauto. Vaviri ava vari kuchikurubhi Remand Prison. Mutongi wedare repamusoro achatonga kuti vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoti kodzero dzevaviri ava dzinofanirawo kuchengetedzwa.
Dambudziko riripo nderekuti mafungirwo akaitwa vachomba vakaita zvekupambwa nemauto vanonzi vakarohwa vari muutapwa ndokuzoiswa kumaoko emapurisa. Saka izvi hazvina kufambiswa nenzira yakanaka yekutevedzera mutemo. Kana vachombo navachipanga nevamwe vachipomerwa mhosva, hatirambi kuti vanhu vanopomerwa mhosva, asi ngavarege kurangwa vasina kumiswa mberi kwematare edzimhosva. Uyezve ngavarege kushungurudzwa zvisina tsarukana kana kuti mhuri dzavo dzishungurudzwe. Zvinhu zvese ngazviitwe kuchitevedzerwa mutemo, zvoonekwa kuti nyika yeZimbabwe inoremekedza mutemo. Vanhu ngavaregeze kukurumidza kupara kuti aiwa tinofanira kuti varohwa nekuti tinofungidzira kuti vane mhosva dzavakaita. Munhu wese anenge achifungidzira kuti ane mhosva ane kodzero yekuti dare redzimhosva rivheneke nyaya yake, rifepe nyaya yake kusvika raona kuti ane mhosva here kana kuti kwete. Mutongo wozotevera, kwete kutanga nemutongo munhu asati amira pamberi pematare edzimhosva.
Kova mwari kuti aiwa pavanga vari muhurumende ndo zvimwe zvavaikurudzirawo, nekudaro vari kuti ivo inenge yava iyo nguruve iri kukangwa nemafutai.
Kwete, handizvo. Mitemo yenyika haishandi nenzira iyoyo. Chinoitika ndechekuti tinofanira kutevedzera nguva dzese mitemo yenyika, kunyange tichifungidzira kuti uyu munhu akamboitira vamwe utsinye. Mutemo hausine matsvivi ekuti tinoti nhasi tatowaro kana kuti ngavatsvire mukwete. Mutemo unotarisa kuti mhosva yavo iri yakamira zvakadii, ndokuti tigoenda mberi senyika. Nekuti tikada kuti titi vanhu ngavatsvire, vanhu ngavafambe taakuzvirengedza mutemo wenyika. Kumbiro remutemo renyika rinoti munhu wese zvake ane kodzero dzaainadzo kunyange achipomerwa mhosva. Saka ngatiremekedzei kodzero idzodzo kuti vachombo chero vachipomerwa mhosva vane kodzero yekuti vaone magweta yekuti vasarohwe kana kushungurudzwa, uyezve kuti nyaya yavo izeyewe zvakanaka pasina kuti vanhu vari kukurumidza kuti vane mhosva ivo vasati vatongwa nedare redzimhosva rakazvimiririra rakamira rega.
Asi nemamiriro akaita zvinhu munyika aya, munoona zviri nyore here kuti matare atonge asina divi raanenge achireregera?
Ndo zvinofanira kuitwa nematare kwawo ane hunhu anotevera mutemo. Vanofanira kuti kunyanya pakadai panenge paine mvungamvunga yakaita seiri kuitika muZimbabwe, vematare ezimhosva vanofanira kumira pachokwadi vachitevera mutemo vasingatsukunyuki ipapo. Ukaona vaakufamba vachipeperiswa nemhepo vachiti kwaita nhepo ndokwavanoteera, havatiiri matare ezimhosva akavanaka iwayo. Vavakuda zvematongerwo enyika. Matare ezimhosva ari kunze kwezvematongerwo enyika. Vanoramba vari kunze ikoko vachitunga nyaya sezvairi vari mutongi gava naenzanisi, vasina kana kuti vangasungwe nezvipi kana nezvipi. Vachingotaura kuti chavari kutarisa ivo mutemo wakatyorwa here mutemo kana kuti kwete, pane mhosva here kana kuti hapana, mutongo wotevera. Ndozva tinotarisira kumatare edzimhosva izvozvo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vari parunare muHarare. Guru kota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa Mangwana vari kutarisirwa kuparura bajeti regore rinouya. Urongwa uhu hwakatinonokei kutanga apo nyika yakanga isina kugadzikana mushure mekunge mauto apidigura hurumende yaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi nyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya.
Yasvika zvenguva yechokwadi yokuti bajeti yegore rinouya rive rinobudiswa pachena naminista wefinance vachinamasa. Vachinamasa havasi mutsva munyaya yeministry yefinance, ndokwavanenge vari. Bajeti ravari kupresenda iko zvino ndovakatanga vachiritsvaga vachiiongorora vachibvunza munzvimbo dzese. Saka chinhu chavanga vachitsvaga asi chanchinja muZimbabwe ndechekuti tava nehurumende itsva, tane mutungamiri mutsva wehurumende. Saka ipapo ndopachabudiswa chinangwa chehurumende iripo iko zvino. Chatiratidza tese kuti chasiyana nechinangwa chakanga chiripo pane mutungamiri wanga aripopo vaMugabe vakabvapo. Chikuru chakachinja ndechekuti hurumende itsva yavapo inotiyo tida kudyidzana nenyika dzakawanda. Tinoda kukurudzira nyika dzakawanda dziriye muno munyika dzizotanga mabhizinesi. Uyezve chechipiri, avakabudisa gwara rakarurama pamusoro pezveminda. Vakabva vabudisa pachena kuti munhu wese akatorerwa munda wake hurumende ichamuripira, icharipa kana kuti ichatenga land chete, ichatenga improvement yeland yaipapo. Saka ipo pane clarity, ndobva vachaamenda neindigenization law yacho. Kechitatu vakati iwozve chinoita kuti chirambe chikudzira, vakati iwo tinoda kuti mabhizinisi akure uyezve mabasa awande. Saka mubhajeti ravachinamasa zvinhu izvozvo zvitatu zvakataura pamusoro pazvo zvinofanirwa kuti zvibude, zviratidze kuti mukuru wenyika nemakurukota ake ese vari kushanda pamwe chete uye chinangwa chavo chimwe chete. Saka vakatora izvo vakazvisa pamwe chete, tava nenyika yakabudirira. Nokuti akutaura zvinhu zvimwe chete takuita zvinhu zvimwe chete. Saka zvingangobuda pane zvokuti marovanidzana zvenyaya nyumba pamwe chete timu yenyamira zvakanaka ndezvekuti munotohwina chete. Saka izvozvo ndo zvikuru. Saka vanoita sei kuti bhajeti irori guva rinonangana nezvinhu zvakataurwa nemukuru wenyika? Isusu tinoona vachinamasa vachifanirwa ivo kuti yatoti government expenditure yadzikira, totizve yavanoti iyi yokukurudzira kuti vanhu vainveste munyika, kana imwe nguva vangatodzikisa kana tax yacho kuitira kuti vaya vanoda kuzoinvesta muno munyika vanobva vauya vachiita manyau. Nekuti chimwe chakakurudzirwa napurezidendi ndicho kuti icho munhu wese wese anenge angoisa mari yake muno tinei garanda ende ichava safe. Saka munhu anouya akachivhidza zvoti yangu ndinodzoka nayo chero pakazoitira sei. Kwozoti kechitatu chinotinetsei kuti bhizinesi rigonyatsa kusevenza zvakanaka vanhu vagofara vachiuya, ndinoona pachifanira kuva nekurudziro yokuti even ingava statement mubhajeti ravachinamasa yokuti iyo vati ivo imimi ngatigadzirisei mitemo yemashandiro Labour Act yedu, ive Labour Act yedu irege kurwisana neconstitution yenyika. Nokuti Labour Act yedu neconstitution yenyika hazvifambirani. Ndo zvimwe zvoda kugadziriswa izvozvo. Kwozouya chokupedzisira chinoramba chiita, ndakafara ndanzwa kuti kuti minister reagriculture neland vakataura kudaro kuti tinoda kuti tizive kuti tikanashanda kuland tinofanirwa kuexporta zvinhu zvatinenge tarima ikoko. Ndokumwe kucharadza kuti budiriro yedu kukurudzira kuti vanhu vese vanominda varime.
Nyika yatarisana nesarudzo vaJokonya, izvinokwanisika here kuti hurumende idzikise mari yainoshandisa?
Hongu zvinogona, nokuti isi vanhu vomuZimbabwe iko zvino nokuchinja kwaita hurumende vaakuziva marights avo kana kuti kodzero dzavo. Saka vanoda kutoti pakurumidzirwe vaone kuti zvese zvinonetsa zvagadziriswa within 100 days kana kuti pava nemukana wokuratidza kuti zvaakunonaka taakuenda kumatebo. Purezidendi vedu vamunangagwa vakatadza kuzviita izvozvo ndivo vazvivhotera vega outside vega kuti havazovhoteri nevanhu, nokuti vanhu vane tarisiro hombe ende vakasatoita maadjustment anoita kuti zvinhu zviti zvakanaka. Isi muhurumende mune zvakawanda ende kuti nditi zvinoita sei muhurumende mamakazara vanhu vanoshandamo vakapfuura retirement age. Saka chikuru chiripo nenyongoti vanhu vaya vasvika 65 chiritaya yaimuende.
kwa jinji wati wa nesika sumiti five zane mafamu zane minda hauna kuritia wangobu za bandumwe basa wenda bandipasa wa wano konzendredi saka hizo zote itwa
nyanzi mnyazi zo upumi wa Kalisto Jokonya varibarunare Mwarare. Makateerera kune penyure vanhu ye Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika ya America vaDonald Trump nasi vari kutarisirwa kuti vazivise kuti nyika yavo ichatenda kuti guta reJerusalem iro rine makakatanwa pakati peIsrael nePakistan ndiro guta guru reIsrael. VaTrump vanonzi vatozivisa kare vatungamiri venyika dzemudunhu reMiddle East vashanu nezvedanho iri. Vaudzwa ava vanoti mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu, mutungamiri wehurumende yePalestine vaMahmoud Abbas, mutungamiri weJordan King Abdullah, mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah el-Aziz uye King Salman bin Abdulaziz veku Saudi Arabia. Asi zviri kutyirwa kuti izvi zvichakonzera mhirizhonga yakanyanya pasi rose. Mutongi gava panyaya kunetsana kwehurumende nevanopikisa muSouth Sudan vaIsmail Weis vanoti vanofunga kuti mutungamiri wechikwata chiri kupikisa hurumende vaRiek Machar avo vari muusungwa kumba kwavo vachapinda munaurirano nehurumende dzekuedza kupedza hondo iri munyika iyi. Nhaurirano idzi dzinotarisirwa kutanga musi wa 17 zvita. Mutauriri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaObed Gutu vanoti zvakakosha kuti hurumende yemutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa iongorore kuti ndivanani vari paminda yotora mimwe minda kana paine vanhu vane mapurazi akawanda. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaGutu.
Blessing nyaya yemunda kana kuti yeminda inyaya inobata vanhu pamoyo zvakanyanya nenyaya yekuti hondo chaiyo yechimurenga yakarwirwa zvichinangana nekushaiwa kwedu land vanhu vatema. Tinoziva kuti vazhinji vanhu vatema takanga tichigara ainziwo matribal trust land mazhinji acho ari magwenga kusinganai mvura yakawanda, kusinai ivhu rakanaka, minda yakanaka kana nzvimbo dzakanaka zhinji dziri mumaoko evachena vanga vari vashomanene. Saka isi bato reMDC kubva tichivambwa muna September mugore ra1999 takatotaura papolicy document yedu yokutanga chayo chayo kuti nyaya yeland inoda kugadziriswa nekuti hazvaifadza vana veZimbabwe kuti vazhinji vavo vagara vakambunyikidzwa munzvimbo doko doko vasina minda yakakwana, minda mizhinji iri mumaoko yevangezi vashomanene. Saka isu sebato takagara tiri bato rinoda kuti nyaya yeminda kana land reform pachirungu ivandudzwe, vaya vasinawo kunge vane minda vakwanise kupiwa minda zvisina basa kuti uri murungu here, uri munhu mutema here, uri mukaradhi here, uri wezano here, uri weMDC here, kana weZapu, kana kuti weripi bato zvaro. Nekuti tinoti ivhunde redu tose vana veZimbabwe. Ndopakachero pahondo nguva yehondo kwaitwa neslogan yekuti vanhu vaitokwazisana vachiti wakadii mwana wevhu, zvichireva kuti mwana wese weZimbabwe uri mwana wevhu une kodzerowo yokuti uwanevhu. Saka ndozvatati SMDC toda kuti vazhinji vazive kuti land takagara tichitsigira kuti minda ngaipiwe kuvanhu, kana vapiwa minda ngavaishandise, ngavapiwe mikana yokutreniwa kuti vakwanise kurima zviri pamusorosoro, vakwanise kuti vawane chikafu chokupa mhuri dzavo nokuzotengesazve vachiexporta veita mafarmers varimi chaivo chaivo vemhando yepamusoro vano kuiritira mhuri dzavo uyezvo nekusimudzira nyika.
Ko munotiwo kudini vane mapurazi akati wandeya?
Vane mapurazi akawanda tinongoti avedi we ihunde redu tose zvaungati iworiwo gauri munhu wanarega onzi nemapurazi gumi kana gumi namapfumbamwe. Tinotoziva vamwe vakunyanyanyanya vanga vari nhengo dzepamusoro dzezano hatichadedu wadoma nemazita asiwo kana vachiteerera vanotozviziva kuti ndivanani vatiri kureva. Vane mapurazi akawandisa zvokutoti unotoshaya kuti ako munhu wari woga kudai unoita mapurazi sakwatira kudai unomadii. Saka tiri kuti isusu MDC tinoda kuti tive nepolisiwo yokutiwo zve pamhuri imwe neimwe mhuri imwe chete moitawo zvepurazi rimwe chete kuti tikwane vane vezimbabwe, nokuti hazvizoita zvakanaka kuti ini ndoti ndiri pano kudai ndiri hwana rega ndoita mapurazi gumi vamwewo vanenge vachida minda voshayiwa vonzi mapurazi gumi ana gutu, saka hatichakwanisi kuti tikupei nokuti apera. Saka tiri kuti isu nyaya ye one family one farm policy ngaive inotsoropodzwa. Ndo saka tichizoenderera mberi zveblessing tichiti ngapaitwe land audit iri pachena isiri yokuda kuita victimize vanhu kana kuda kuvabatsirira. Iyi land audit inenge ichiongorora zvinhu zviviri kunyanya. Chokutanga kuti munhuwo asaita mapurazi anopfuura rimwe chete pamhuri imwe chete. Kechipiri kuti vaya vane mazipurazi ano akakura, nokuti kune vamwe vane ma500 hectares 600 hectares kana ma1000 hectares chaiwo asi vasingamashandisi rinenge rangova dondo tongotema havo huni nokuita zvimwe zvakadaro. Toti ngaagurwewo zvakadaro mapurazi kuti tikwane tose takawanda kudai.
Mutauriri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaObed Kutu vari parunare muHarare.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, net 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 AM, 2 PM na 7 PM manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. VaSuperma ndiwanzira gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vanoti vakarara pabasa intaneti ichidonha nezuro vanogona kurangwa nebazi ravo. Bato reMDCT rinoti hurumende inofanira kuongorora zvakare magoverwo akaitwa minda. Vatendai biti vanoti mutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa vakasiya mukana wekugadzirisa nyika apo vakatadza kuita mushandira pamwe nevamwe kugadzirisa zviri kunetsa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti muswere zvakanaka vateereri. Iko zvino ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeEastern Ndebele.